Nyaya dzanga dziri kutare mazuva ranhasi padzakanangana napasta Mawariri dzadziri mbiri. Yokutanga yanga ari padare pehaikota pavainzi vaida kubvisa hurumende ine chizvino chisimba. Vanochuchisa vakamirira kugeta guru rehurumende vamutangaduro vavapedzisa kudaidza mawitinesi avo, vadaidza mapurisa 8 vakabva vavhara kesi yavo. Saka isu tiri kuti aiwa hapana nyaya iripo apa. Tinokwanisa kuti tikuda kukumbira kutare kuti tisunungurwe tichata taura inonzi pachirungu application nedischarge. Ndiyo yatati tichaita iyoyo. Saka tanzi tichazoisa mapepa edu mudare redzimhosva tichikumbira kuti tipiswe tikurwe pamhosva tinenge tataura musi wa19 November. Pane imwe nyaya yechipiri yanga iri mudare remamagistrate court iyo yakanangana nemhirizhonga yakaitika panzvimbo huru inodzidzwa yeUniversity of Zimbabwe. Apo pasa Mawari vainzi vakaita kuti vakakonzera mhirizhonga vasvika ipapo nemastudents emedicine. Iyoyo dare raramba kuti pasta vane nyaya yavakaita, saka vaizvozvo vakurwa vawanikwa vasina mhosva.
Tiri kunzwawo kuti mamwe mapurisa achipa huchapupu anenge aiti pasta Mawarire vakatofanana nechikwata chinopfurikidza mwero cheboko haram.
Ichokwadi ichocho, saka zvo yakadaro yakabuda mudare redzimhosva.
Pane humbo here uri kupuwa nemapurisa kuti ndo zvavari kuda kuita zvekupidigura hurumende?
Izvozvo ndozvichaonekwa nemutongi akagarisana nenyaya pane zvataurwa, asi tiri kupikisa kuti hapana humbowo. Asi tisaidi kuti ane simba pakupera kwezuva ndivo vakabata matombo judge High Court.
Tanzwawo kuti vamakedenge vangu vachipa humbowo, vapa humbowo nhasi uye vanga vachitiwo kudi?
Vamakedenge vapa humbowo vachingotiwo ndo vanga vari pamusoro vakamirira vanoona zvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika, vachiti vaipuwa maripoti kumaprovhinsi mana emuno munyika pane zvaiitika. Ndokuzobudisawo magwaro acho airatidza kuti maripota avaipiwa nemapurisa aishanda ari pasi pavo akanangana nemhirizhonga yaro tipasta Mawarire vaida kuita.